Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa nezuro kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yepagore mumwedzi wandira gore rino yakakwira kuenda pazvikamu makumi matatu nezvina zvine zviga zvisere kubva muzana kana kuti 34.8% ichibva pazvikamu makumi maviri nezvitanhatu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 26.5% muna zviita wegore rapera. Inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu zvitanhatu nezviga zvitanhatu kubva muzana munandira kana kuti 6.6% ichibva pazvikamu zvina nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 4.7% muna zviita wegore rapera. Zvikuru zvinonzi neZimstat zvakakwidza inflation zvinoti chikafu, mitero yedzimba, mvura pamwe nemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti nyika inoshandisa inonzi blended inflation, iyo inosanganisira mitengo yezvinhu inenge iri mumadhora ekuAmerica nemitengo yezvinhu iri mumadhora emunyika.
Saka kwese ikoko tiri kuona kuti even ukaconsider just my US dollar prices atikwireiwo. But zvinonyanya kukonzereswa nekuderera kweZim dollar uye nekukwidzwa kwaitwa mataxes nekuintroduce kwaitwa mamwe mataxes naProfessor Mthuli Ngobe mu-2024 national budget.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere vanotiwo dambudziko riri pakuti nzira yave kushandiswa neZimstat kupima inflation yeblended inflation iyi hainzwisisiki nevakawanda.
Manamba aya atiri kupiwa neinflation nevanhu veZimstat haatohwisisiki, nokuti inflation inamba inenge ichitiratidza isusu kuti mitengo munyika iri kukwira zvakadii. So kana zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadzirwe, mitengo yazvo iri kukwira, naizvozvowo zvinhu zviri kutengeswa mitengo yacho inototi ikwire.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kusagadzikana kweupfumi hwenyika pasina matanho anoonekwa ari kutorwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu uku.
Exchange rate yacho inongochinja zuva rezuva. Hapana munhu anoziva kuti remangwana rinenge rakauya nechii. Hapana munhu anoziva zvekare kuti pane mamwe mameasures achaannounswa here nehurumende masvondo anoteera. Saka zvinoreva kuti it becomes the law of the jungle. Vane mari ndivo vanenge vakutobhenefita, vasina mari ndivo vakutobhadhara iyo shoma yacho yasara muhomwe yavo.
Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hazvivashamisi kuti inflation yakakwira mumwedzi uno.
Asi tinoziva kuti gore negore mwedzi wagumi guru kundobata zvita, upfumi hwedu Gwanyanya simba remari yedu hunenge huchitengenyeswa maringe chimiro chinenge chakaita mafambiro emari yekunze kwenyika nemari yemuno munyika. Ndingada kuziva nii kuti panguva iyoyo mari inenge ichibva kufodza ichitibatsira nekutitsigira paurongwa hwehurumende inenge yaberera zvakanyanyisa zvinenge zvavharwa izvi.
Asi vaGwanyanya vanoti zvavo hurumende kuburikidza nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe yatotanga kutora matanho ekudzikamisa upfumi hwenyika kuburikidza nemisangano yakasiyana-siyana yakafanana newakaitwa nezuro necommittee yavari inoona nezvemitemo kana kuti Monetary Policy Committee muRBZ, kunyange vasina kutaura kuti chii chakasungwa mumusangano uyu. Kukwira kweinflation kuri kuuya panguva iyo dhora remunyika ratonyanya kushaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Dhora rekuAmerica rinonzi rave kunetsa kuwana munyika, izvo zvaita kuti mutengo waro munyika ukwire zvikuru pamusika mutema apo rinonzi riri kutengwa nemadhora emunyika zviuru gumi nezvinomwe kana kudarika.